manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 16/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu. Mumwe munhu akuvara apo komiti yeparamende yatadziswa kunzwa pfungwa dzevanhu kumasvingo. Chirwere chekolera chotangazve kupararira kune dzimwe nzvimbo munyika. Tine hurukuro naishe chimbanani magudu avo vasingaoni. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira OGA, Private Voluntary Organizations Bill, yavhiringidzwa kumasvingo nemuchinoi nhasi zvapa kuti mumwe munhu akuvare achibva aendeswa kuchipatara. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rati pane munhu akuvara muCharles Austin Theatre apo pange pachizeyewa bhiri rePVO iri. Vamwe vapinda mumisangano iyi vanoti vachisidzirwa zvapa kuti vaende muupoteri. Chakonzera mutauro zvinonzi inyaya yekunyorwa mazita kwange kuchiitwa vanhu sematauriro aMai Joyce Mungu.
Maira uzomboenderera mberi komiti yabva yakubuda. Yaita ishu yeredzirudaa. Saka zvakabvazanzi ange kukunyorerei vanhu henobva kwatoita umazoteedzera kuti aiwa zvemaNGO akakadaro materorista acho. Saka
Muchinoi musangano wambomiswa nekuda kwemhirizhonga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF varambidza mumwe mugari vaDonald Chinotuna kupa pfungwa dzavo vachiti vainge vataura zita rebato ravanotsigira. Kunyange sachigaro wekomiti yanga ichitungamira musangano vaDexter Mangaliso vapindira vachiti mugari apedzise pfungwa yake, mugari uyu abva atoma bato rezanu PF nezita izvo zvawedzera kusawirirana.
Kune mama organization asinozvara mabiriyeto zanu PF.
Vanhu vakawanda vati vange vave kutya kutaura zvapa kuti vangoita zvekunyora pfungwa dzavo pazvipepa vachipa vashandi veparamende sezvinobvumirwa nemutemo. Asi musangano usati wamiswa, mumwe mugari wemuchinhoi vaThomas Mapara vanga vapa pfungwa dzavo dzekuti mutemo uri kuda kuiswa unodzvinyirira masangano akazvimirira. Asi mumwe watsigira bhiri ndivaOneas Mawe vati rakanaka kuti hurumende inenge yoziva mashandiro emasangano akazvimirira eoga.
Because my NGOs anenge achipromota homosexuality, achipromota my non-cultural beliefs, values, ethos, and so forth and so forth.
Bhiri iri riri kushorwa neUnited Nations ichiti rinokanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga munyika. United Nations yakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasaise ruoko rwavo kuti uve mutemo sezvo uchityora zvibvumirano zvakawanda zvakanyoreranwa neZimbabwe nenyika dzepasi rose. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambe vakaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pamutemo uyu.
Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unoreveza.
Asi mukuru wesangano rakazvimirira roga reZim Rights vadzikamai bere vanoti mutemo uyu hauna kunaka.
Kune mashoko ekuti bhiu iri riri kuuya kudzivirira kuti maNGO vasasponsor terrorism, asi mashoko echokwadi wayo evidence iri paground inopokana naizvozvo.
Nyaya yekukanganiswa kwemakomiti eparamende kuita misangano yave nemakore ichiitwa asi pasina vanosungwa. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya yemhirizhonga iyi kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonora Jena.
Bazi rezveutano razivisa kuti chirwere chekolera chatanga zvekare kune dzimwe nzvimbo dzinosanganisira Mashonaland West, Manicaland nechitungwiza, kunyangwe vari kubatwa nechirwere ichi vachiri vashoma. Mumashoko padande mutande reX, bazi iri rati pane vanhu makumi maviri kana kuti 20 vakabatwa nechirwere ichi kuMashonaland West svondo rapera. Asi razivisa zvekare kuti vanhu vanopfuura zviuru zvishanu kana kuti 5,000 vabatwa nechirwere chemanyoka, vamwe chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1,550 vakabatwa nechirwere chemalaria. Chirwere chekolera chakatanga muna kukadzi gore rapera kuchegutu uye chabata vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nemana kana kuti 34,000. Chikauraya vanhu vanopfuura mazana matanhatu kana kuti 600. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Nube weStudio 7 abata chiremba vatafadzwa munzwa.
Chirwere chacho chinoda pane pasina kunyanya kunyanyasakuchana pane panenge panakaita kunge pane uchina. Saka pakunenge wakunaya paya madhaga china dzine dzibva mumabhini zvakasanganisa nyana kazhinji ndo zvinoita kuti chirwere chacho chipararire. Saka kana kuta renyu risinonyasa kuchena haina mvura yakanyasa kukwana inobva mumatepi then vekumabhini havasvika vachitakura mabhini avo zvakanaka kana kuti system dzinenge dzichifamba nezvimwe zvinhu zvabva kumaimba huru matoilet zvisinonyasa kumira mushe kazhinji chirwere chacho chinopararira.
Ndeapi matanho anoda kuti ange achitorwa kuti kupagadziriswe dambudziko iri?
Vanhu varwere vanoda kunge vachiisolatewa vachiswa kwavo kwega kuti tinyatso kumeka shuwa kuti havasi kupa chirwere chacho kune vamwe vanhu. Ndo chokutanga-tanga choda kuitwa. Munhu angobatwa nekorera ngaaende kudai manyazvikuta ezvirwere eutano onyatsa kurapwa zvakanaka opiwa mishonga inodiwa kusvika waasisira chirwere tomeka shuwa kuti chirwere hachizoenda kune vamwe. Ndo chokutanga. Chechipiri tinofanira improve mvura inopiwa kumaguta especially kunzvimbo dzinenge dzakaafektwa nechirwere. Unoda kumeka shuwa kuti edza kwadhirwa mabohwaya ekupamba mvura kana kusina mvura inobva kusiti kanzo iromupombi ngakupambwe mabohwa akati wandei kuti vanhu vawane mvura yakachena inobva pasi pekupazasi zvinobatsira. Chechipiri nzvimbo dzinonge dzichichengeta tsvina dzoda kugadzirwa dzobviswa. Pane pachingoraswa mabhini panoweza kana kuti panoshandiswa pachiswa zvinhu zvekuchimbuzi pese papana panoda kunzi pange pakumekasva kuti pakachena.
Chiremba vatafadzwa munzwa vachitaura naTaboka Nube vari kuLusaka kuZambia. Vaimbova gurukota redunhu reBulawayo uye vakambova sachigaro webato rinopikisa reNational Patriotic Front amai Eunice Sandi Moyo vashaya. Bepanhau reChronicle rinoti vange vari muchipatara kuMaitadei kuBulawayo. Amai Sandi Moyo vange vave nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa. Musi Musangano mukuru wekutenga nekutengeserana fodya weWorld Tobacco Africa Conference uri kuenderera mberi muHarare nhasi. Musangano uyu wakatanga nezuro uye akandike kutanga uchiitwa. Chinangwa chemusangano uyu ndechekusimudzira kurimwa kwefodya yemhando yepamusoro. Asi izvi zviri kuuya sangano reWorld Health Organization riri kuyambira kuti fodya iri kukanganisa zvikuru utano hwevanhu uye inouraya vanhu vanosvika mamiriyoni masere pasi rose, zvikuru munyika dzichiri kubudirira nedziri pakati nepakati. Mukuzeya nezvemusangano uyu, tabata mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vakambohwinawo mibairo yakawanda yekurima fodya.
Tinoona misangano iyi sewaitwa urikuitwa muZimbabwe uri kuita zvizonetwell with the call His Excellency President Vamunangagwa nyaya yekuti Zimbabwe is open for business. Tiri kuona varimi vakawanda kubva kune nyika dzakawanda vachipinda muno muZimbabwe kuti vazoungana pari kunzi World Tobacco Africa conference yaitwe. Zimbabwe inyika inozikamwa zvekurima kwefodya zvakasimba chaizvo, ende kuuya kwevanhu ivavo muno zvakatinakira, even varimi nevamwe vese vanorimisa, kutiange tinoita share maideas tichionawo dzimwe nyika kubozviita sei. Tinobuda nemamaketi lingeji dzakawanda nekudzidza, because agriculture it's all about learning new things every time and every day.
Zvii zvikurukuru zvamungandongedzera zvingadzidzwa navarimi nevanotenga nokuitengesa muZimbabwe pamisangano iyi?
Chekutanga chandochatoda kuziva ndechekunyaya dzemamaketi lingejes. Bonzo navarimi vakawanda vanokundikana pakuti anorima vast tracts of crops nelendi yake, but kuzotengesera zvimwe zvinoorera mumunda, zvimwe zvinoenda nemutengo usiri. Tiri imwe nyaya inenge iripo nyaya dzakananga nenyaya dzevalidation. Tingawandudzisei fodya yedu kuti isangobude munomu ari mashizha, but abudewo dzimwe nguri taprocesa tiwanewo mari inenge yakawanda. Kuzvinorwadza kuti as a farmer unotengerwa between $1 to $5 a kg, but unozoona kuti chisigareti zvina magrams zvinotengeswa dollar, which means munhu ari kuita value add ari kunowana more money than us.
Kune veutano kunze uko nevanoita zvemasango vari kuchema nenyaya mbiri dzinoti munorima zvinouraya vanhu imi, ndimi mapedza masango muchitema muchipisa foria. Munotiwo kudii nemashoko avanobuda nawa?
Sekutanga ndinovira nevari kutaura zvekutema masango. Sevarimi tinokudzana kuti hatitsvagei maalternative ways of curing our tobacco, nenyaya dzemabiogas digester, nenyaya dzesolar, tive nenyaya dzecoal. Let's try to identify other areas. Sarambe tichingotema miti fama panzi kutema miti ndichiita kuiwa netobacco, ngatidzvare imwe miti. Then pama nyaya dzehealth, vari right vehealth, nekuti tika consume a dangerous drug into our bodies zvinoafecta utano hwedu. Pandokurudzira kuti vanhu ngatiputei fodya dzinenge dzakavhenekwa oro dzakaprosesiwa, tisanoputei hardcore tobacco zvinoafecta utano hwedu. Tozowanikwa taakufa nguva isati yakwana.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vakambohwina mibairo yakawanda yekurima fodya, vange vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vakaremara munzvimbo yekunyika vanhu kumasvingo South vanoti vari kufara zvikuru nemabasa ari kuitwa naIshe Chimbanani Magudu, avo vasingaoni. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Ishe Magudu vakaberekwa vachinzi vakafa Mugwadi, vane makore makumi mana nemashanu vakagadzwa mumasvingo gore rapera. Kunyange vachiti pane vamwe mumhuri mavo vasingadi kutungamirirwa navo nekuda kweurema hwavo, vanoti izvi hazvisi kuvadzosera kumashure. Ishe Magudu vanoti vanofara kuti vanhu vavo vari kufadzwa nemabasa avo vasingatarisi kuti vakaremara, sezvo vakatanga urongwa hwezvinderamambo mutsva hwekuti musha wega wega vanhu vaise parutivi mugomwe mumwe chete kuna sabhuku pakukowa.
Gore rino iri takaronga kuti tiindrojuse zundera mambo tichiti kana munhu vanhu vakohwa sabhuku umwe nomumwe paimba imwe neimwe unofanira kutora bhaketi, ringava rerukweza, ringava remapfunde, ringava rechibagwe, ringava remhunga, chounganidza zvose izvozvo tozopa vakare mara, tozopa nerera, nechirikadzi dziya dzisina vanosapota.
Vanotiwo
tataka kurudzira kuti vanhu vavake matoilets anogona kuaccommodate even vane disability mumisha yavo, uyezve takakurudzira kuti vane disability vose vari munzvimbo vabudiswe pachena vaindiswe kuzvikoro. Tikakurudzira kuti mumwe nomumwe mwana ave nekadhi, uye mubereki woga woga unofanira kuzvarira kuchipatara.
Vanotiwo vakaudza masabhuku avo pamwe nemakanzuru kuti panogovewa chikafu munguva ino yenzara vatange kunyora mazita evakaremara, chirikadzi nenherera senzira yekuti vasasiwe sezvavaimboitwa kare. Vanhu vakawanda vakaita saamai Cecilia Mungezi vemuraini rekwamusvovi kwanyika vanhu vanoti vanhu vanotambira zvirongwa zviri kuitwa naIshe Magudu.
Atinofara zvikuru nezvatiri kuitirwa namambo wedu kunoku kutirangarirawo sevanhu vakaremara nenherera. Chirongwa chakatinakira, saka tinozvitambira nemufaro mukuru.
Apo vamwe vakaremara munzvimbo iyi vakaita savaCharles Magura vanogara muraini rekwaMagudu uye vasingaoni vanoti umwe wavo ari kuvasimudzira munharaunda yavo.
Isu sevagari vemuno mambo Magudu tiri kufara zvikuru neprogramu yezinde ramambo yavakatirongera yekuti kune vakaremara vari muno vakwanise kuwanawo zvinovabatsira nokuvararamisa sinzi gore rino kuinedzira kuti mvura isina kunyatsonaya zvakanaka.
Kuna masangano evakaremara remasvingo Disability Network vapresident Jakarta vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzipinde muzvigaro zveutungamiriri kuti dzikwanise kurwirawo kodzero dzavo sezviri kuita Ishe Magudu.
Tinoona zviri kuitwa neumwe wedu sezvinhu zvakanaka, zvokuti tinokurudzira kuti vamwe vese vakaremara vapindewo muzvigaro zvakafanana kune zvepolitics, kunyange kumachechi chaiko, kunyange kuzvigaro zvipi nezvipi. Tinokurudzira kuti dai vakwanisa kupinda tawanawochi vanotimiririra.
Ishe Magudu navasami Odene avo vakasarudzwa kuva mutongi wedare repamusoro wekutanga asingaone vari kuratidza kuti zvinokwanisa kutungamirira kunyange munhu akaremara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvesarudzo muChad reElections Management Body riri kutarisirwa nhasi kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaimbova mukuru wemauto General Mahamat Idris Deby ndivo vakakunda, asi vanopikisa vari kuti sarudzo dzakabirirwa. Izvi zvapa kuti mauto akapakatira pfuti abve apinzwa mumigwagwa kudzivirira mhirizhonga, zvikuru muguta guru renyika iyi reDjamena. Israel inoti mauto ayo apfurana, vashanu vavo vakafa uye vamwe vatatu vakakuvara. Izvi zvinosiya huwandu hwemauto enyika iyi hwafa kubva zvatanga hondo muna gumi guru hwave mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 273. Nechipiri svondo rino hurumende yakazivisa kuti huwandu hwevanhu vave kuda rubatsiro rwechikafu hwasvika pazvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana 51%, ukuwo vana vechikoro vanosvika mamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru vanonzi vari kuda zvekudya muzvikoro kuti vasaziya nenzara. Hurumende yaimbenge yapedza nguva yakareba ichiti matura ayo akazara, kunyange vakawanda vainge vachiyambira kuti kune nzara. Izvi zviri kupa kuti vamwe vaishore kuti yakanonoka kukumbira chikafu, asi vanoitsigira vachiti hapana chakakanganiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza, pamwe nemumiririri wechipinge South muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reTriple C vaClifford Hlatshwayo. Vatanga nekubvunza vaHlatshwayo maonero avo nenyaya yenzara yapfunya chisero munyika.
VaKandemiri, ndingatiti nyaya yenzara indaa yakazikanwa kudhara. Zvinhu zvaitozinge zvichozikanwa kuti gore rineri tichange tine mvura shoma. Vanhu vanoda rubatsiro vanenge vakawanda, so vanorarama nekurima wakawanda zvakadai zviro zvaitozikana ndosaka tisiyasenda siya inoitwa kamwe pa10 years inotibatsira kuplana asi tinotikatyamadza chikuru ndechekuti hapana matanho akatorwa ekuti vanhu vanga vachibatsirika plani chaichai kuti zvinhu zvona zvakamira sei hapana kuzvikora vana vazhinji vari kuziya nenzara kumaruzevha kwatogara kuri mumataundi aiwa nzara izvo zvimamirira yakaita asi kutaurira munhu iri kubata munhu wese nzara yakakungatiserwa academy
ndinotenda honorable sachiwai vamandaza manzwa mashoko atiri kukurukura nezvavo pamusoro penyaya yenzara iyi uye zvataurwa nahonorable sachiwai pindurai tinzwi
hakunai chatinopikisa pane zvataurwa nahonorable nekuti zvedi nzara iripo kana kuine figa inosvika 7.7 million kuratidza kuti nzara iriko yakatambarara sekutaura kwamaita asi chinoda kuti chitifadze ndechekuti vari kutungamirira iye zvino vari muhurumende vakatotora danho rekutanga rekudeclare state of disaster mukuru wenyika vamunangagwa pavari kufamba vari kusimbaradza shoko rekuti hakunai mwana wemuZimbabwe achafa nenzara ndinodaira kuti iwaya mashoko vari kurevesa
honorable sachiwai pane humwe urongwa here hwamungatarisira kunze kwekuti hurumende yaakungomirira kunzwa kubva kwairi kupema 2 billion yakaziviswa nemutungamiri wenyika
nemuzvipe nyika yedu haina mari here nyika inei nyika yakapfuma ikati yatombotarisa kubuda kunze kwenyika ivo vaite chii sezvinonyanya kukosha kuti baba uri pamba usatoona kunopemba waitawo zvipi makingakinga aungaita sababa kuti vana vararame ndizvo tombe takatarisira nekuti nyika ino yakapfumisisa ine zvicherwa zvinohlisa ine zvakawanda zvainazvo zvinoita kuti tinge tichifambira mberi tisangotarisa zvekuti mvura yaina here kana mvura haina una haisi nyaya yemashoko kuti hapana achafa nenzara hapana achafa nenzara ivo varipo vaakutotiziya nenzara sateke tinofanira kuti marizezo zvatinawo nezvatinonga tichitsvagawo zvichitemhawo sezvoita baba vakangwarangwara vamba
vamandaza hanzi nyika izere neupfumi saka Zimbabwe haifanira kumirira kubva kumasangano anopa rubatsiro kana kutarisira kubva kune zviri kupemwa munoti
kuna anoramba kuti Zimbabwe nyika yedu yakapfuma ine zvicherwa zvakawanda tinodaira kuti pamaprograms ese ari kuitwa nehurumende malocal resources ndo ari kunyanya kumobilizwa kuti tikwanise kunge tichiita zvatiri kuita izvozvi vana honorable sachiwai ndivo vanoona zviri kuitika mukati mematunhu avari kugara saka tinokurudzira kuti ivo vave vange vachitungamira vari pamberi mukuona kuti vane nzara ndevapi vanhu vakunyorwa here zvakanaka nezvimwe zvakadaro uyezve nokusvitsa mashoko nenhamba dzakakwana kuhurumende kuitira kuti kuve nekudya kwakakwana mukati menyika mumatunhu avari kutungamirira dzimwe dzenguva dambudziko ratinowana ndiro rire vatungamiriri vatinenge tatungamidza vasingaendese mashoko akakwana tosvika patambudziko yatiinaro handisi kuti izvo ivo vasachaya havasi kuendesa mashoko akakwana asi ndiri kuti generally kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana kubatsirikana nenguva
honorable sachiwai muri kuonawo sei panyaya yeuori mukupiwa kwechikafu nekuitwa zvematongerwo enyika
ii nyaya inorwadza iriitika kumatundu anonyora vanhu vachinyora vachitarisa kuti uyu ndokwamai gorere ndokwamainini uyu ndebato ripi uyu ndozvakati then tinozoitawo vanhu especially vanhu vanonga vachiziti maleaders unoona paitika chero zvefetilizer zviya vaifetilizer dziya dzibagnb vanhu vanofanira kunge vachiwana vasikakwanisi kunge vachiwana saka zvecorruption zvinenge zvirimo for sure zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa zvakaripota maissues akadai kuparamende tikakurudzirwazve kuti kana tikawana zvakadai zvichiitika mumatunhu medu tiise nyaya idzi kumapurisa
vamandaza tipete chirongwa
nyaya yedistribution yechikafu ngaifambe nenzira yakanaka haisi polisi yemusangano uri kutungamirira unova ZANU PF kana polisi yehurumende yekuti vanhu vange vachipanana nezvatinonzwa zvichiitika nekuona zvichiitika mune mamwe matunhu atinogara saka tinotarisira kuti vachapa chikafu vachapa sekutumwa kwavanenge vaitwa
vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vakenned mandaza manzwawo zvakare kubva kune mumiririri wechipinge south muparamende vari nhengo yebato retriplec vasatwayo muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muamerica Nasi tirikuzira nyaya yemutungamiri weRussia vaVladimir Putin varikushanyira China uko vaita misangano pamusoro pehondo yekuUkraine nava Xi Jinping uye kuchidzana kwenyika dzavo. Asa America yakayambira China kuti isiyane nekubatana neRussia munyaya yehondo yekuUkraine. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro pa Howard University va Kelvin Manduna.
America inorwadziwa. America mafungira ayo anga ari kuti itsvage nzira dzekuti ipesanise vatungamiri veRussia neChina, isudurudze Russia isave neukama neChina. Asi zviri kuratidza kuti mazano avatadza. Vatungamiri veRussia neChina vari kutaura kuti vane ukama huchaendera mberi kwemagenerations akawanda. I think vataura kuti it's an everlasting friendship. Hatisatambonzwa ukama hwakadaro.
Kushanya uku pane zvakunoreva here?
Kushanya uku vataura kuti vachabatana zvikuru panyaya dzechiuto. Vari kutaura kuti ivo military alliance yavo vachawedzera kubatana nekubatsirana nekushanda pamwe. Saka tinoziva kuti America neshamwari dzavo vanga vachema vachipopota kuti China iri kubatsira Russia muhondo yekuUkraine. Saka kutaura kwavari kuita kuti vachaendera mberi vane kubatana pamwe zvinoreva kuti muhondo iyi veRussia vanenge vachiwana rubatsiro kubva kuChina kuti vaendere mberi nehondo yekuUkraine.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weRussia vaPutin vanotambira zvakataurwa navaShi pamusoro pekupedza hondo yomuUkraine. China ingabetsera here mukupedza hondo iyi America isirimo munyaya iyi?
Hondo iyi haiperi pasina America, mvumo yeAmerica. Hondo iyi hondo yeAmerica iyi, chero ivo vaZelensky vekuUkraine. Hapana chavanoita vasina kuudzwa zvokuita neAmerica. Saka kana America yati hondo haiperi, vanongoendera mberi. Takafara zvikuru vaShi vachiuya neplan yekuti paite runyararo hondo ipere. Chatiri kutsvaga inyika dzinouya nemadiplomatic solution ekuti tichaurirane tiise kuti pasi. So far kudivi rekuNATO hapana plan yatati tanzwa ngaibvunze runyararo. Saka tinoshamisika kuti vanhu vanokuda hondo ingaperi kana kuti vane plan hondo iipere. Taurirane ndo zvatiri kukurudzira kuti Russia neUkraine vagare pasi vataurirane, pasave nevanhu vanongofira mahara nyaya ikwanise kupera. So far vaShi nevamwewo ndo vega vatiri kunzwa vachiyawo neplan yekuti vanhu vagare pasi vataurirane.
Avo vange vari vanongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nyaya yebudiriro mumadzimai. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM. Pama sai sai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Muno kwaniso okunzwa studio 7 na 6 AM muvuro kusika chishanu. Pama sai sai anoti 909 AM, 6175-7275 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumwe munhu akuvara apo komiti yeparamende yatadziswa kunzwa pfungwa dzevanhu kumasvingo. Chirwere chekolera chotangazve kupararira kune dzimwe nzvimbo munyika. Tine hurukuro yataita naIshe Chimbanani Magudu avo vasingaoni kumasvingo. tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.